manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 22/2018 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa voita misangano kumanikaland iri kupindwa nezviuru zvevanhu imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe haifanire kusimbisa kubhadhara zvikwereti zvekunze iyo ichitatarika ndichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League nhasi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano mukuru paRuwangwe Business Center kunyanga North Manicaland nezuro vaChamisa vakange vari paKondo Business Center apo painge paine vatsigiri vavo vakawanda vamwe vatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance vari kuitawo misangano kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumaruwa Kuziya nezvemusangano wanhasi tabata mutauriri weMDCT muManicaland vakudzaisa ruwaka kuti tinzwe nezvemusangano waitwa nhasi nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa.
Zanonoka zviri kuitika kuZimbabwe zvinoshamisa. Zvihuru nezvihuru kumaruzevha kumadhorobha vakubuda zvinokatyamadza nekuti nguva yeshanduko yasvika. Zvataona paRuwangwe kunyanga North vanhu aive mavhu nemarara mazera ese madzimai varume vana vechidiki vakigura vese vanga vakaungana paRuwangwe vachinzwa mashoko eshanduko anga achibva kuna president wechidiki vachamisa
munoona sekuti vanhu ava vane chido chaicho chaicho here vachauya kuzovhota here kana kuti nda vanhu vanongouya nokuti vanonzwa kuti vachamisa variko vanenge vachida kungoonawo zviri kuitwa nevamwe vanhu
zvinoda kuti tanonoka zvaakuitika rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakaregesa kutanga voters ronyowani last year pachirongwa chedvr vanhu vatakuona zvasiyana nezvekudhara mazuva ano vanhu vakuuya vazhinji vacho vanenge vanhu vatori registered to vote zvasiyana nekare paingouyawo vanhu nekuti voters roll gara riringoipo angarara angogara riripo asi izvezvi tiri kuona vanhu vazhinji vacho vari vanhu vakaregista nekuti vatungamiri vedu vari kuita mukana wavanozombobvunza kuti pane gungano riri pano vakaregista kuvhota vangani hatiri kuona zvishamiso chaizvo saka tiri kuzviwimba nekuti ini kwandinotobvawo nekwandinoswera ndiri kungosangana nevanhu vari registered to vote vanhu vangononokerwa nemusi wacho wekuti vaise vachamisa pachigaro
chinonyanya kukurudzirwa nevanhu kuti bato renyu riite chii pamarali esaya
tingati vanhu vazhinji vari kunyanya kusimbaradza nyaya yekuti kuzeki iko kungakunyatsoongororwa nekuti muZimbabwe muchakangozara fungidziro yekuti zeki yedu haina kuchena vanhu vachinzwa nyaya yekuti kune masoja kune maCIO vari kupindira mune zvematongerwo enyika vari kupindira mukubatwa kwezeki vanhu vari kuti vatungamiri kutarisisa ipapo so that zvinobuda zvizotadze kuenderana nezviri kutarisirwa nevanhu because vanhu vakuziva kuti hapana zviri kupakerwa sarudzo yakachena hapana kana mukana mudiki diki zvavo nokuti zvanhu PF ihwine saka ndozviri kunyanya kuchema vanhu kuti mareforms ngaongororwe wanu wachiri kubunzwa zemasiriwo namba zvino vasingabatsiri zvazvo kune vari kuzvibvunza kusiya kwekuda kuedza kuedza kuti vanhu vachiyidzirwe saka vanhu vari kuti izvozvo ngapaongororo zvakaroti matraditional leaders varegedze kutyidzira vanhu kana kushandisa chitafu sechombo chezvematongerwo enyika toda kuti vanhu vazive kuti masiriwo namba haasiriwo anovhota masiriwo namba kutorwa siriwo namba zvireva kuti vauchavhotera paakutozivikanwa toda kuti shoko rinyatso kushambadzwa kuitira kuti vanhu vakatotorerwa masiriwo namba kuti kana vasafungidzire kuti hazvisina basa kuvhota nekuti vamwe vanogona kutyiswa kusvika pekuti aidha vachazovhotera zvanhu nekutya oro kutoregedza kuvhota kwacho vachiti patinovhotera pacho panozivikanwa saka doda kuti shoko iri rirambe richiziviswa vanhu kuti hazvina zvazvinobatsira kutora siriwo nhamba yemunhu
musangano unotevera muchaita kupi
muno mumanikaland zvataakuzaita zvokuti zimbabwe yese chatobaka weekend yega yega maalliance principles edu anenge achikushwa kuti aparidze shoko yeshanduko zvandiri kuziva ndezvekuti next weekend mumanikaland nekuti isu kumanikaland takapiwa wabiti ndova tinenge tichifamba navo kazhinji tinenge tiri kubhuhera kupa murambinda chaipo chaipo kumusha kwababa tsvangirai kuti tiratidze mhuri ikoko kuti zvatakasiyirwa navatsvangirai tichiri kuzviita nemazvo ndinofungidzira zvakare kuti sondo rinouya iroro musi wesande vanhu vangangosangana kwamutasa patasa tanyatsoziva kuti papi chaipo utungamiriri huchiri mukati mekuronga asi chiri pachena ndechekuti chitima cheshanduko chaakutofamba hachisi kumira next week vana veshanduko vanonga vachisangana nemamwe mashoko kubva kuvatungamiriri kuitira kuti moto wacho ubva wangobvira nyika yacho yese
avo vange vari mutauriri wemdct kumanikaland vakudzai saruwaka vari parunhare paruwangwe business center kumanikaland nestudio 7 misangano yepagore nepagore yeIMF neWorld Bank inokokwawo makurukota ezveupfumi magavhuna emabhanga makuru nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevamwe kana kuti maspring meetings uri kupetwa muWashington DC nhasi Zimbabwe yanga yakamirirwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa uye gavhuna webhanga guru renyika vaDr John Mangudla vachitaura nestudio 7 vari pamusangano uyu vamangudya vakati vari kuda kutsvaga nzira dzekuti Zimbabwe ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo kunze zvinosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti $1.8 billion kunze kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrica Development Bank Zimbabwe inoti ine chivimbo chekuti ikabhadhara chikwereti ichi inopiwa imwe mari mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanotungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University.
Musangano yakakosha pakuti Zimbabwe inofanira kugadzisa ukama hwayo neWorld Bank neIMF kuitira kuti nyika iwane kuwandudzika paupfumi hwenyika. Tine chikwereti neWorld Bank, IMF takabhadhara. Tinofanira kuwirirana neWorld Bank, pari zvino Zimbabwe haina mari. Asi tinofanira kuwirirana kuti World Bank inokwanisa kutipa mari itsva, itingati fresh capital, kana tagadzira mapolicies anogamuchirika kuti right, Zimbabwe yaopen for business, tabvisa indigenization, tabvisa corruption, taisa mitemo yematexes yakanaka yekuita kuti nyika yaichisimukira. Tinokwanisa kutengesa nyaya iyo yeWorld Bank kuti titipaiwo katatendeuka ka mari kuti tikwanise kutanga kusimudza business kana kuti musati kutipa mari ngatichiwirirana kuti pamakore 3-4 achateera chekubhadhara yemari yenyu ishoma nezvishoma yetanga tinokwanisa kukupai
ko tichitarisa mabhanga iwaya reWorld Bank nereIMF akakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezveupfumi pasi rose
World Bank neIMF tikazvitarisa paeconomics ndiwe tingati vakafarana nemainternational commission of audit tese tinoenda kuti tinovadzira macommission of audit ndiwo vanotendwa kuti kana wadhinda chitero chacommission of audit waisungirira kuti zvavari kutaura pai ndezvechokwadi sekuti paafidavit paya saka kana musina ukama neWorld Bank sekuti pamakore machoeva pamakore gumi machoe upfumi wedu usina kumira mushe politics inomira mushe World Bank neIMF vakambotiza muno muzimbabwe muno haba investi hava ui pasina World Bank nekuti hapana kuzwa 35 kuti nyika iyi iri kuziya kwairi kuenda saka ivo hava gutsikana nekuti mari yavo inochengetedzeka here mari yavo chaizoinvesta ichadzoka here saka vakakosha vana World Bank asi dambudziko tinandire kuti hatina mari yekubhadhara saka tinofanira kuwirira navo maproposal edu ivo vanotibatsirawo futi kutipa maideas kuti apa dai madai tikanga tateedzera izvozvo tichitenda kuti tinovatashandisawo tsvagirudzo dzedu nevanenyanzvidzo fumu hwenyika muzimbabwe tikawirirana kuti pamwe pacho anokwanisa kuti kunyepera sezvavakaita paesapo vakatiitaiso tikaenda musango saka tikapuwa advice yadzo dzanopangwa una zvako tikapangwa tine redu tikazi tikawirirana nyika inokwanisa kuenda mberi kunyange vasina kutipa mari tichitipa advice
tichitarisa panyaya yekubhadhara mari kumasangano akaita sana World Bank Dr. Mugano vamwe vanoti munyika macho zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvekuti kuda kubhadhara zvikwereti kungava kutowedzera matambudziko acho
ndizvozvo zviri paviri zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April iyo vachitaura muna October ichireva kuti in 6 months vaifanira kunga vareza $1.8 billion tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF tikarichiti paimari vakaita meeting vakada tikupi mari musina mabhadhara World Bank hausoto vabhadhara chikwere chajokoniya saka tikupi mari nokupaona mari
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe apa
saka isusu tinofanira kudzidza ipapo kuti vana World Bank havakurumidzi kutipa mari pane politics apa iva vana World Bank ivava zvivo vanovaitira nyore kubvisa chikwere chezambia mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics america nekuti munofanira kuziva kuti World Bank neIMF ino madecisions anomekwa nekuburidza nemavhoti america pachezvayo ine 17% yemashares eIMF semaenzaniso nekuti mari inobhadhara makambani manyika dzakasiyana-siyana kuWorld Bank Zimbabwe tinobhadhara mari yedu upfumi hwenyika iyoyo ndounodetemaina kuti inobhadhara mari yakawanda sei mari yavabhadhara ndochodetemaina mavhoti awa saka muri kuona kuti ari kuita america nezimbabwe iri kuti hati kubvisiri masanctions musati maita credible elections hati kubvisiri masanctions musati maita chino nechino muri kupaona saka ndo zvimwe chita vakaenda vakuIMF vakunovhota manje vane 17% share britain inonge iri kuma 13% share saka munorohwa nevhoti saka america haibvumiri tipuwe mari kuti ndiyo ine mavhoti akawanda saka isusu tinofanira kubhadhara chikwereti asi hatifaniri kuzvisungirira tichiti tichapuwa mari nekuti hatifaniri kukanganwa politics dziri behind the scenes saka ndinowirira nevanhu vane maconcerns kuti hatifaniri kuzviuraya tinofanira kubapaperi neplani vana World Bank naIMF havana kumbotisungirira kuti tipai mari in 2 months isusu tisu ameno tiri kumhanyira kupi kuti topa mari in 2 months tinofanira kuzvipa plani inoenderana nehomwe yedu
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona
Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri ya Zimbabwe, tinokuchingamidzai muchirongwa chesvondo rino chevechidiki, chatinotarisa nyaya dziri kuitwa nevechidiki vari kwakasiyana siyana vachisimudza mureza weZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tagona kuita hurukuro na muzvare Tanatsei Gambura vari kuJohannesburg kuSouth Africa vesangano re 25 May Movement. Vanzvadzi, makadi zvenyu?
Tiri kwedu kana makadiwo vaiva.
Anonzi Tanatsei Gambura uyu ndiani anoita nezvei?
Tanatsei ndiri mwana weZimbabwe, ndakakurira muHarare. Ndakauya kuno kuSouth Africa gore rapera kuzoita zvechikoro, asi ndiri kuZimbabwe ndakatanga kuita zvekudetembura. Ndaita zveacting ndiri kuchikoro, saka ndozvandiri kuenderera mberi nazvo iye zvino.
Izvi makazvitanga riini izvi?
Ndine makore 14 ndiri muform 2 ndakatanga kuita zvekuacta nekudetembura. Saka kubva ipapo ndozvandinongoita nemamwe mabooks andakapublishwa, saka ndizvo ndinofarira kuita.
Kamutori nyanduri kaima akatonyorwa, tinogona kutonotenga mabhuku enyu?
Eya, tiyeti tiyezawo tichinyepedzerawo nepatinogona.
Totarisa zvangu kuti muri mwana wechikoro muchiita zvekudetemba izvi nezvekuekita zvamataura izvi, zvakanga zvisingakukanganisei here kuita zvezvidzidzo zvenyu?
Zvinoitika ndezvekuti munhu kana uchiziva kuti zvaunofarira kuita kana zvichienderana mberi nekudzidza kwaunenge uchiita, unofanira kungogara wakarongeka kuti pese paunoita zvechikoro hazvifaniri kumikisana, unofanira kugara wakangorongeka uchiziva kuti nguva yekudzidza ndeyekudzidza, neyekuita zvemitambo ndeyemitambo.
Saka muri kuJoburg kwamuri uko, munombounganirwawo here nevanhu vachikuteererai vachikuonaiwo muchiita zvamunoita izvo?
Panguva inoyi ndiri kumbofambidza nezvechikoro, ndambomira zvekuita zvekudetemba nekuti kuno kuchikoro chaoma, saka tichida kuita kuti zvinhu zviite.
Ipo panhetembo dzenyu dzamunotsika idzi, yamunonyatsoti iyi ndo iri pamwoyo pangu chaiyo chaiyo, inonzi kudii?
Ndeyechirungu, inonzi ruins.
Ruins?
Kana muchida kumuka ndokwanisa kutoita ndotoshaura izvi.
Mumbokati rovei, tinzwe vateereri vanzwewo kuti mwana uyu ari kuita seiko kuJoburg uku?
Nditangi. Years before my brother died, we played Chiwande Wande in this house, discovering corners our parents had not stuffed secrets in, corners free of the rotting smell of insanity. He never grew out of his soft, smooth skin. I grew to hate games that fussed over my clothing. Brother soon hid behind the icy sweat of green bottles in the hazy, humid bar, drowned beneath the grainy froth of alcohol, waiting for me to fish him out.
Ndo imwe inonzi nevarungu here spoken word yamakuita?
Ndiyo yacho inonzi spoken word, inoitwa pamberi pevanhu vachiteerera zvaunenge uchiita.
Zvii zvimwe zvamunazvo munhavawo muzvamakaviga zvamuri kuronga mazuva ari kuteverai?
Iye zvino ndakamirira kuenda kuuya iko kuAmerica. Ndakapinda muchirongwa chekuacta muguta reNew York iko kuAmerica. Saka ndakangomirira kuti zvemari zvikaita ndingave ndichiuya ikoko.
Ko, kune vamwe kavechidikiwo vari kunze uko vane shuviriwo dzekuti rimwe gore kana ndakura ndoda kuzoitawo sasisita natsei, mashoko amungavapewo ekuvasimbisa nekuvatsigisa ndeyekuti kudii?
Ramba netariro yako, gara wakashinga, and kana une chinhu chaunoda kuenderera mberi nacho, shuviro yako inoita kuti zviite. Saka hapana chinhu chingadzi chinokutadzisa kuita chaunoita, asi shungu yako.
Ndovimba vechidiki vakateerera vanzwawo mashoko enyu etsigiso amuri kuvakandirawo ayo. Ndokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa nesu. Regai tioneke vateereri tigosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
Ndatenda.
Vateereri vedu, ndokutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura na muzvare Tanatsei Gambura ve25 May Movement, mudetembi, munyori. Toimba muchange munesu zvakare svondo rinouya. Pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki, ndinokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chezvechitendero chichitsigirwa nekambo Jesu isimba rangu kanoimbwa neChrist Like Choir.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Maniro akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Ndichikuchingamidzai zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine romba rakanaka tiri mudunhu rekuTexas muno muAmerica, uko tinotaura naPastor Makai vePraise Covenant International Church. Pastor Makai, kwadzisai vateereri mugotudzawo nezvechechi yenyu.
Makadi vateereri, sezvamanzwawo ndiri kwaPastor Rebecca Makai, ndiri kushanda ndichibata basa raMwari mumuviri washe. Nechechi inonzi Praise Covenant International Church, ndiri senior pastor. Ndinotungamirira madzimai, madzibaba, vana, vakomana, vadi vechidiki, vasikana, pamwe chete netuvana tucheche.
Mava nenguva yakadini muchiita basa iri, Pastor Makai?
Ndichitaura ndingangoti ndakatendoka ndiri mwana mudiki, ndine 12 years. Saka ndogona kutaura ndichiti ndiri munashe ndakusvitsa almost 37 years ndiri muKristu. Asi ndakazotangawo kuita basa rechifundisi 2005 kusvika pari zvino ndichiri kuita basa rechifundisi.
Kuti munhu akamanikidzika akuteererei, munotaura navo sei? Vamwe vari muzvibhadhara, vamwe vafirwa, vamwe vari kunetseka nenyaya yamabasa kana pokugara chaipo, munotaura navo sei kuti vachengete zvamunotaura, vanzwisise kuti kunyange zvakadaro havana kuraswa?
Chekutanga chatakaona chinonyanya kubatsira pamunhu kuti akwanise kupfuurira mberi kuzviziva kuti uri ani, inodaidzwa pachirungu kuti self-identity. Inyaya yakanyanyisa kukosha zvikuru nyaya iyoyo, nekuda kwokuti nyaya iyi inyaya yekuti inobvira kubva tichiri vacheche tichizvarwa kusvika patave nhasi, kwozotiwo zvakare nezvatakasangana nazvo muupenyu hwedu, zvese izvozvo zvino gadzira kana kuti zvinoshepa pfungwa dzedu nezvatinozokwanisa kuzova muupenyu, zvimwe zvatinoti zvinotibinganidza. Saka chinhu chatinonyanya kukoshesesa tereke kana tichibatsira munhu kunyaya yekuti munhu ngaazive kuti ndiani, identity yako yakanyanya kukosha kupfuura zvimwe zvese zvaunozonzwa nekuita muupenyu hwako.
Chamakasangana nacho mubasa renyu chakakurwadzisai moyo zvikuru chii, kana chiri chinhu chamunokwanisa kutaura?
Chandingangoti chakanyanya kubata moyo wangu kudzidza nekuvawo kuziva kuti ndichitarisa vabereki vedu kwavakabva, handina hangu kurwa hondo, asi ndichitarisa mauyiro akaita mamishinari munyika yedu nemaparidziro avakaita soko raMwari kwatiri, nezvazvinofanirwa kuva nezvandakazodzidzawo pamberi, zvataifanirwa kunge pfungwa dzedu levo yadzo iri, izvozvo zvakanyanya kundichungurudza.
Munoona kuti vanhu vechirume vanokutambirai norukudzo here, vanoteerera zvamunotaura here, kana kuti pane rusarura kuya kungoti uyu munhu wechidzimai?
Ini maonero andakaita pavanhu vose vandinobatsira, makapoza andobatsira, ndinochatisa zvakare. Saka ndakaona sekuti kuchinoita kuti ndigashirwe kunzwisisawo kwandakaita nekudzidza kwandakaita kupatsanura chinonzi munhu nechinonzi imba inogara munhu. Izvozvo zvinhu zviviri izvozvo zvakatibatsira kuti tikwanise kuti kana chitaura navana baba tovaisa panzvimbo yavo, vana mai voenda panzvimbo yavo.
Chitendero chine nzvimbo here mune zvamatongerwo enyika?
Yakakurisisa, yakakurisisa, nekuti kana muchiona zvinotaurwa nebhaibheri soko raMwari, vana Dhavhidha vave mapurezidhendi enguva yavo, vana Mozisi vese vatungamiriri vaya, mukaterechedza politics dzakatangira mubhaibheri soko raMwari.
Makaita sangano svondo rapera iri muchinamatira Zimbabwe nevatungamiri, zvakafamba sei?
Takava nenguva yakanaka. Zvataiita pangu pazuva iri rarisiri zvare kunamata tichikumbira kukumbirira nyika, tinokumbirawo kuti Mwari mutiitire zvakati munyika yedu yeZimbabwe. Asi rakanga riri zuva rekurangarira zvakaitwa naMwari uye nezviri kuitwa naMwari uye nekutarisira zvichaitwa naMwari munyika yeZimbabwe. Dzimweni dzenguva vanhu hatigoni kunyatsombocheuka, tinoramba tingoti takangotambudza ruoko tingoti ndipe ndipo samo. Asi pane pakanakawo kumbocheuka, kumbotarisa kuti kunyange zvakaoma asi tiri kuchengetwa.
Nguva ndiyo yaita Shanje vateereri nemashoko iwayo abva kuna Pastor Makai vePraise Covenant International Church kuTexas. Ndinokusarisai nemufaro ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Lager Premier Soccer League. Capes United 1, Dynamos 0. Highlanders 3, Shabani 1, Chapungu 1, Rentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbo. Anonakidza zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa voita misangano kuManicaland iri kupindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe haifaniri kusimbisa kubhadhara zvikwerete kunze iyo ichitatarika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesiku zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. anoko eneka ene mfaro, ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.